chimwe nechimwe chine nguva yacho ndo zvazviri pasi pezuva chimwe nechimwe chine nguva yacho kani ndo zvazvakaita munyika yevapenyu nguva yekuchema yakauya baba mweya mutsvene akabata basa nguva yekudzura ikauya mwari wee makadzura nehama dzepamwoyo nguva yehondo yakauya mwari ukamira neni ndikakunda dzese nguva yekudyara yasvika ndakadyara mbesa pasi sevamwe mukanayisa mvura mwari ndinotenda mbesa dzese baba dzakamera handisati ndako wababa handisati ndako wamwari vandakadyara navo vasadza matura handisati ndako wamwari asi Eloi Eloi lama sabakatani Eloi Eloi lama sabakatani imi baba muri mufudzi wangu pavana chandofanira kushayiwa Jehovha muri mufudzi wangu ndinoshayei ndinemi nyangwe ndikafamba mumupata handimbofaniri kutya nekuti muripo nyangwe ndikapfuura nemumupata ndinotyei imi muineni asi sei zvakuita semusipo baba sei ndakuita semusingandinzwe sei zvakuita semusipo baba sei zvakuita semusingandinzwe mwari hamutongeswi ende hamutongerwi baba hamutongeswi ende hamutongerwi asi Eloi Eloi lama sabakatani Eloi Eloi lama sabakatani Eloi Eloi lama sabakatani Eloi Eloi lama sabakatani Mandizirei baba Mandinyararira mberi Mandizirei baba Mandinyararira mberi Ndiri kushanda nesimba wangu Ndiri kuzama nepandinogona Kutsvaga chiso chenyu everyday Kuti ndirege kukutadzirai Nzeve dzenyu hadzisi kure Kuti mungatadza kunzwa kuchema kwangu Meso enyu akanditarira Hapana nguva yamusingandioni Ruoko rwenyu haruna kufumbika Kuti mungatadza kundibata Buda pamwe zvimwe zvitadzo zvangu Zviri kuvhika minamato yangu Buda pamwe zviwi zvangu Zviri kutadzisa kuti mundinzwe Asi paya vane makanditi uyo Uyo mwanangu titaurirani Asi baba paya makanditi uyo Mese makaneta makaremera Nauya kwa muri baba Nauya kwa muri mwari Nauya kwa muri baba Nauya kwa muri baba Sei zvakuita semusipo baba Sei zvakuita semusingandinzwe Sei ndakuita semusipo mwari Sei zvakuita semusingandinzwe Baba hamutongeswi Ende hamutongerwi Mwari wangu hamutongeswi Ende hamutongerwi Eloi, Eloi, lama sabakatani 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 Bwana tano.